Good evening, Zimbabwe. This is The Connection, a platform where we discuss all things youth. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, October the 16th, 2018. I'm your host, Tungameli Nkomo. Tonight, we are talking about survival in the face of the obtaining economic challenges. How are you keeping your head above water? How are you managing? Let's get connected. On WhatsApp, the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly on 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And as you know by now, we are also streaming live on our websites, voandebele.com, voashona.com, as well as voazimbabwe.com. Zimbabwe continues to slide into deep economic challenges characterized by cash shortages, surging commodity prices, and high unemployment, which are affecting millions of young people. The pertinent question we are asking tonight, therefore, is, how are you faring? How are you fending for your family and yourself, of course? Let's talk. Let's share our stories of survival. And the show is all yours, listeners, tonight. No politicians, no pundits, just you. The ordinary folk. Le chona njani emakhaya ikudibana kuhlelo The Connection uhlelo lobasakhulayo lamhlanje kungolwesibili mhla zilishumi la sithupha kumfumfu 2018. Lamhlanje kulolu hlelo sixoxa ngendlela abasakhulayo abaziphilisa ngayo. Siyazi kubana umnotho kawumanga kuhle, imali iyasilela emabhanga, imsebenzi kayitholakali, siyaphenduka yaba lilihlo lentwala, kanti njalo intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela ukudla, imichova, amafutha ezimota layo iqhubeka iqonga. Ngaleyo ndlela sifuna ukuzwa kini balaleli bontanga ukubana kahle liphila njani emumeni wonke lo onzima kangaka. Ungabe uthengisa amatamatisi mhlawumbe yatshontsha, mhlawumbe yenza yonke inyakanyaka oyenzayo ukuziphilisa, ukuphilisa imuli yakho. Uhlelo ngolwakho lamhlanje sifuna ukuzwa kuwe kasilabo laba bezombusazwe ababuya lapha esikhathini esiningi bezokhuluma izitori ezingekhoyo. Sifuna ukuzwa kini lisitshele izitori ezikhona ngempilo yenu emumeni wonke lo onzima kangaka. Ndiyo nyaya ya tiri kukurukura nezvayo nasi vadiwa vatereri. Nyaya yekusa mira zvakanaka kweupfumi munyika. Saka mubvunzo watiri kukubvunza isebe chidiki nasi ndewe kuti muri kurarama sei sezvo upfumi husina kumira zvakanaka. Tinoda kunzwa kwamuri kana uchitengesa mavegetables, muriwo kana paine zvauri kuita chero tinyorere tsamba paFacebook kana kuti utiridzire runhare pano pachirongwa tinzwewo kuti uri kurarama sei, muri kurarama sei. nda va nda wana mutereri wangu wekutanga nhasi. Vaya vezvematongero enyika vatinowanzo kurukura navo muchirongwa nhasi havapo tuda kunzwa kwa muri sevatereri chete. Ngitate umlalelo wakuqala uLiberty. Kunjani Liberty? Halo Liberty.
Yebo baba, kunjani?
Siyaphila, unjani lawe?
Hayi, ngiphilile vele.
Yeah, usixhume ungaphi kwenda?
Ngixhume ngilapha eGweru.
Kunjani enkabazi?
Hayi, ukhawula mfowethu.
Mhm, uyizwile indaba. Injani impilo? Kuphile kanjani khona ngaphe Gweru?
Hey, kuphileka nzima. Akutholakali lutho. Phila nzima nje. Hey.
Imsebenzi?
Imsebenzi kayikho. Ikho nje khona okufanayo nje ukuthi umuntu sesiphila ukuziphandela nje kuphela.
Ukuziphandela khonokho Liberty kwesifuna ukuzwa. Akungichasisele nxa uvuke ekuseni kuyini okwenzayo kahle kahle, usiphandela ngayiphi indlela, yikwe ngifuna ukuzwa khonoko. Liberty lapho soluqumile ucingo lwakhe, kodwa usitshayele eseGweru ubekhala ngokoma kwempilo uthi hayi, into kasihlangani, umumo mubi, imsebenzi kayitholakali. Bengisambuza nje ukuthi ubekhuluma ukuthi usephila ngokuziphandela, ngasengisithi mina uziphandela ngayiphi indlela. Kodwa ngokusweleka kwenhlanhla ucingo luka Liberty lusukelwa qumeka ke lapho. Uyomtereri wedu we Studio 7 atrizira runare ari kuGweru, mkoma Liberty angachitaura iye kuti haiwa upenyu wawoma. Saka ndanga ndichimubvunza, angachitaura kuti akurarama nekubatanidza nekukiyakiya. Saka ndanga ndichimubvunza kuti kokukiyakiya kwacho kuita chii chaizvo, kana achimuka makuseni anenge achizokiyakiya achiita chii kuti awane cheuviri. Asi foni yake yazodambuka, yazokata. Asi tienderere mberi nechirongwa, titore mutereri wedu wechipiri, mukoma Shepherd. Mukoma Shepherd, ndeipenyu?
Ndiri right, mushe zviri kufamba.
Hai, mbichana, matibata muri kupi?
Ndakuma ndibata ndave kunyazura chaiko chaiko.
Kwakamira sei kunyazura?
Kunyazura kuri nani.
Mainzwa nyaya iri mugango, muri kurarama seiwo semunhu wechidiki?
Kurarama semunhu wechidiki zvakatooma chaizvo. Hazvina kumira zvakanaka neikonomi yedu, mabasa hakuna. Saka zvinotorema kutongoraramawo nenyasha dzamwari.
Saka kana muchimuka makuseni mukoma Shepherd, zvizva munoita chaizvo kuti munge muchiwana chekudya cheuviri? Because hongo nyasha dzamwari dzakanaka dzinotiraramisa, asi munhu wenyama anenge achidawo chingwa, handizvo?
Handizvo chaizvo. Vatinoita timuka makuseni vazhinji vacho kutaura chokwadi vari kutotiraramisa vato vabereki chaizvo. Isusu kuti kurarama kwedu chaiko chaiko kwakatooma, kutokiyakiyawo tozvingodaiso, ukazoonawo mari yatai, but kurarama chaiko chaiko hakutoraramiswa nevabereki.
Saka pakaoma kapa?
Pakaoma.
Aiwa, tinotenda mukoma Shepherd. Makaroora?
Ndisati, ndokutotarisira kuda kuroora.
Saka muzoroora mukoma Shepherd muchichengetwa nevabereki? Muone kuti pane dambudziko ipapo?
Pane dambudziko huru chaizvo.
Haiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma wangu.
Tinotenda, ndoda kumhoresa wese ari kunyazura kuno.
Ndinovimba kuti vakaterera.
Vakaterera, wana Sai Chikwere, wana Lina Dinyazombe, nevamwewo vakangodaro daro, wana Givir Singer.
Aiwa, thank you so much, Mkoma Shepherd.
Zvakanaka.
That was Shepherd Nyazombe calling us from Nyazura. He's saying as a youth, he's surviving by the grace of his parents. Into tanisa yo ukubana abasakhula yabanengi bazithola bekusimo sokuthi umuntu sefikile kuma 25 engene kubo 30 35 40 lokhu ugcinwe ngabazali into ekhona enzakalayo edanisayo kakhulu ndimbotora zve imumwe mtereri parunari makadi mkomo wangu. Hello, Magadi Mtereri?
Kishupo Magadi, yo.
Aywa, tiripo edu, ndati mkoma wangu, ndire gerere yo ipapo. Muna ito anizita? Hello, Mtereri, ndati muna ito anizita?
Nye ndetu amabesa tabinga.
Aha, maati bata morigubi?
Ndikuno ku South Pretoria.
Pretoria kwa mira sei ku Pitoru.
Everything is fine.
Ma inzwa nyaya ya tiri kukurukura nezvayo nhasi. Muri kuraramawo sei semunhu wechidiki kusa ku Pretoria.
Eish, zvinorwadza because so far hatikurarama tikuno vana vari ku Zimbabwe. It's so hard. Tinototirwadza nangu nesu.
Asi mabasa ari kuwanikwa here ku South Africa?
Yeah, tirikushanda. Tirikushanda. Tinongosiyana kuti vamwe vanhu vashanda bai, but kuno kuti tiri kushanda, everything is fine. But tinotirwadza kuti maparents anenge ari kuzimbabwe.
Asi muri kutumira here matsangana bhega nemacooking oil nemawatiwati ba?
Tikutotumira, tikutogadzirira kutouya izvozvi pana December, ipo patinototumira. Because tikasadaro semi dzedu dzinofane nzara, tikateedzera kuti ZANU-PF neMDC hazvina zvatoshanda, ndinotohwira tichi vanhu vekuZimbabwe vachiri kutarisira kuti ZANU-PF ichaita change. Ivanga vari vamwe vauya kuzotsvaga basa nguva iripo, vanofa vakabata masetifiketi. Hakuna chiri kuchinja kuZimbabwe.
Asi manje tikazara tese kuSouth Africa ikoko zvinozvoita here nhai Modesa?
Ndotoona zvotori nani dhanu kugara kuZimbabwe. Zvobetsere vachingochisima vari kuZimbabwe. Zvipatara hazvina kana mushonga. Everything hapana kana chiri kubuda. Ndotoona sekuti zvitori nani.
Asi hakuzi kuramwira munda kumakudo here?
Ndinotoona sekuti handitombozvione kuti kuZimbabwe handitombozvitarisi kuti kurusha kwamafuta kana chii. Handakana basa nazvo because ndakaona kuti hazvina zvazvobudika, hazvina zvinombochinja, vhota haitombochinjisi kana zvinhu. Life inongoda kuti iwe uzvifungire wega, but wakamirira kuti ZANU-PF zvafanira kunge changa chakahwina, unongoita the same thing because asati ava ahwina. Saka zvimwe zvinhu zvoda kungozvishandisira brain.
Aiwa, tinotenda. Ndimuzvare handiti?
Modesta Taruvinga.
Tinotenda muzvare Modesta Taruvinga nekupinda muchirongwa. Murambe muchidzoka.
Alright, maita basa. Ndikokurudzira kuti vamwe kana bhodha richivambudzika ngavangovambukawo sezvinoita vamwe.
Aiwa, tinotenda zvikuru. That's Modesta Taruvinga there, calling us from South Africa, Pretoria, Epitori. She's saying that really there is nothing to look forward to in Zimbabwe, and she's urging other young people to come to South Africa, where she says life is much better than in Zimbabwe. Kodwa ngimbuzile ke lapho kumana, Modesta, umuntu wonke eZimbabwe engeqa umngcele eqe uLimpompo eze eSouth Africa kungayenza na njengoba la iGoli phela iseyigoli yakudala leyana eyabomkhulu bethu labo baba bethu, hayi eya these days siyatshintsha imisebenzi kayitholakali. Kodwa uphendule uModesta wathi hayi kababuye, impilo lanxa imisebenzi ingani yasilela kancane ngapha, impilo ingcono kakhulu kulokweZimbabwe. Siqhubekele phambili ngohlelo nxa usanda sixhuma uhlelo ngolwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje asilazo ingcwethi, asilabo abezombusazwe, sikhuluma lani banikazi bohlelo abalaleli phela, ibe ngikhuluma ngabo lapha. Sifuna ukuzwa ukubana njengabasakhulayo liphila njani emumeni omubi kangaka wezenotho. Imali yasilela, imisebenzi yasilela, akulalutho oluhambayo. Ndiyo nyaya ya tiri kukurukura nasi muchirongwa chenyu muri yeZimbabwe, chirongwa cheve chidiki tichida kunzwa zvikuru sei kuneve chidiki kuti muri kurarama sei. Tichitarisa kuoma kwaita zvino mufumi wenyika, zvina zvina kumira zvakanaka zvachose. Mari iri kuramba ichishaikwa mumabhanga, mabasa haazi kubatika, mitengo iri kukwirira vese vari pasi nevari kumusoro uku. Saka hapana chiri kufamba zvachose. Saka tikuda kunzwa kwamurisi vechidiki kuti muri kuraramawo sei. Nimotora mutereri mukoma Donald Mamboma kuSouth Africa uko. Makadi mukoma Doni?
Vafara mukoma Mutunga, vakadiko?
Aiwa, tinofara kana muchifarawo. Kwakamira sei kuJoburg?
Ndiri kuRustenburg mukoma, kungotatarika. Ngoti chero ndiri wapenyu mukoma wangu, asi kuti kugara musango nguva dzose dzose uchiko hakunyatsi kuita kufisa mutani yange yedu, tikandi sista vangu vanga chitaura Modesta vanga vachiti havo vanhu ngavauye, but ndinotozongoona kuti haungatendwi kumaraini kumakwato mukoma, haungagutiri kumakwato kumba kwakuduga, haungablemi naye pane kidhokta vana kutibitira mai vako njanjaro vasingashata kuzviita.
Saka mukoma Donald, kuSouth Africa ikoko mabasa ari kubatika here?
Ndibva ndotaura kuti mukoma hakuna mabasa atinenge tichishanda mukoma, asi mabasa kuti ari dzisende kuti tingatotipa mabasa anobatika zvakaitakwana sise izvangu hauvakubatika vanerungu vane Modesta vangatingotaura zviri zvongudzi kuti asi mabasa emungatisa mabasa anoshandirwa nevanhu vekusha muromo zvinokutaurombo mukoma hatidi kunyemba kusha kwedu kwezvavangona akati kana zvindezvaizviona akati hatina ngeazvinovanhu nemunyama iri kuzumba kujata munyama ndina rinyeni yedu yangokurira munhamo, but hatingatenzi kumakwato mukoma kuti ndiendanoguta kumakwato umba kwenye kuzina katika mwo problema wakuma kwa tenja wana ulibisira umba kwa mwema kwa tenja wa hikuwa haa ni zoni mwenye mwenye
saka 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 toita seye mkoma Donald
aa papa angu ndizo mazima wano pa maonina ndukuto zina nizu kwa chazo mwono wano kwa wango mtata mwomba 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 aa zikuta nchila urumende mkoma tinganye kirana kino nate kia ngu blema kwa mkita nchila kujivano tukini mwomba hakuna chino mbuda kwa hivyo 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 asidi nganga kushopela hakuna chino mbuda kuwa na kutukufundika na hivyo mkanta uji gorea wana kupana wapi na msisi kukawa kukapa wakati ura hivyo wa mlanga kwa asa tunasha zanta ura chivufa mba kufa hakuna chakata ura mamari zanta uta wiki hakuna hivyo kesho wa mbata mtu yiro matipi hivyo zukukote kutaka kuhunga saya mkoma kutaka utano mkaja hakuna wana mazano manyuani kukuti anga msa nikapalira hakuna
Tinotenda mkoma anekupinda muchirongwa mkoma Donald.
Yofa ndotenda mugomoro katatenda.
Aiwa tozo moroisa.
Thanks.
Love gungu Donald Mamboma, a prominent Studio 7 listener. Ubese tintake lapho eMzansi Africa la uyakhala nje uthi hayi into kazihambi kuhle la khona le eMzansi Africa. Siqhubekele phambili ngohlelo silomunye njalo umlaleli tinemumwe Zwekare Mtereri wagadi yako Mtereri. Alo Mtereri. Alo Mtereri wakadi yako. Unganika sixhumani kuhle lalo mlaleli. Kodwa ngikhangeleke imbiko elisithumela yona abalaleli enkundleni ye-Facebook. Ukholena uyaloba lapha ekhasini le-VOA Shona. Uthi yena anzi namkoma kholena. Kuoma kwa ita ufumi wenyika zvinoreva kuti ED Mnangagwa anakuwina. Ngukoleni ige lapo ya kuluma uti ugoma ukubhidlika kumnotho okuqhubekayo kutshengisa ukubana umongameli Mnangagwa kanqobanga kukhetho ndimkoma Colin. Uyezwe pana niapo mkoma atafadzwa anzi hai amtafadzwa tafumanei from Zimbabwe. I live in South Africa ndiriwe chidiki. Nda katobuda mnyika nekuda kwe kuoma kwe ufumi wenyika kunotswaga kutindi gone kurarama nekuraramisa vabereki. Urumende yatu uraira future yedu nevana vedu atina cha tinokwanisa kuburisa kuchema kwega kwega mutafadzwa tapfumane ige lapo ya kuluma uti yena uwele South Africa wafohla eZimbabwe wabalekela kwele South Africa ezama ukuyaziphandela ephandele labantwana kanye labazali ngoba uthi hayi uhulumende weZimbabwe usebulele ikusasa labasakhulayo ngokuthabalala ngokwehluleka ukulungisisa umnotho uthi akula lutho oluhambayo sikhangele enye imbiko njalo kulobani lapha anzi makadiko nirimsikana wemakore 15 ndiri form 2 kuno ku Zimbabwe dambudziko randave naro ndere mari hanzi nemamiriro akaita zvinhu munyika handichakwanisi kuvanirwa kuwanirwa mari yechikoro saka ndiri kukumbirawo kubatsirwa kutsvagirwa scholarship hanzi nemusikana uyu ndinodziza pachikoro cheMatthew Rusike muHarare uyakhuluma ke lapho uTrisha Kapuma uyakhala uthi ungontombazana oleminyaka elishumi lanhlanu ukuform 2 okudanisayo ke ngokutsho kwakhe uthi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngezifundo ngoba useswele imali yokumhambisa isikolo i-school fees ngokunjalo uyacela ukubana ongaba ele access to i-scholarship kumbe ongaba efuna ukunceda udinga ke loloncedo timbotora mtereri parunare wakadi yako mtereri
ndipo makadi makadi baba
tinofaragana muchifarao
kuri kuzvizvi kutiomera baba zvizvi ndapana kavana vechikoro chatiratidza kuendesa kuchikoro nyekomakwenyika
matibata muri kupi
ndiri kuchinhoi
kuchinhoi uko
zvinhu hasi kumbowanika mumashopu tiringotenderera hapana chati kumbonyatsoona chikunyatsoitika chaichezvo
ko inganzi zvaanani mazuvano
hapana chirinana mafuta aruta $12 wawana paari kuwanika pacho hapana chirinana mi
mafuta cooking oil
$12 2 liters
ko shuga iri kuwanikwa
shuga iri haisi kuwanika mumashopu mahombe hamuna shuga iri kuwanika mukoto mairi kudhura imomo shuga flour rice zvese hakuna hasi kuwanika
saa muri kurarama sei mukoma wangu
takutongorarama nokuyakiya kungotengawo zvinhu dhure izvozvo kutingosevhaiza kuti ndingoraramawo zvemhuri
kukiyakiya kwacho ikoko ndiko kwandinoda kunzwa kuti munenge muchikiyakiya sei mukoma Gerald sezvo mabasa achishomeka kudai munyika
tinongoitawo tinongoshera goridhe mupurazi imomo tichidzoka tichingodaro
saka munorarama negold panning
gold panning ndokurarama kwatotoita pasa zvigazvi kutotiomera
saka munenge makawanda sei kumigodhi ikoko
takawanda makorokoza ndo akatowanda manje ndevazhinji tiumwa musango mhobhokazara musango akanzwa kuti kuraramira musango hapana chokuita tikashaya kudaro hatiraramise mo
muchiri kuita here zviya zviya zvemakorokoza zvekuti kana wabata wari waschool manje wawana kamari kako unorara kukrabhu spenda mari yese iyo mudoro
ni zvangu kumwa handinge zvangu handizorara kuclub
asi varipo vachiri kuita izvozvo here nekuoma kwaita zvinhu
ndisingazivi hangu mavahasi munhu asingafambire kunzvimbo idzidzo handinyasezivi hangu kuti zvichiri kunyatsoitika here but kuona kwangu ndofunga zvazvishoma kuti zviri kungodhura razivikana kuwanika kwazvo namadrink chaiya chaiva mashopu hamuna
soft drink chaicha
matm chaimu chemuti hamuna kana ndonzi soft drink kana kana drink rokwasa kuti unitengere kana mwana akanwa hamuna
kuana mazoe
hamuna kana mazoe hamuna kana kana zvizhinji zvinowanika mabasic commodities ese hamuna muri kungowanika zvinhu zvatisiri asimbozvishandisi mazoe ese zvokuti unotwana makazara maroiko
Pagaipa. Aiwa, tinotenda mkoma Gerald, maybe mvunzo yeku pezisira. Saka, muri kuona kunge chii chingaitwa kuburitsa nyika mumadhaga airi aya. Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Gerald.
Maita vano.
Yeah, that was Gerald calling us from Chinoy. He says he is a gold panner. That's how he is managing. That's how he's fending for his family. Uti uyachekecha Chinoy uGerald ungomunye wabemba ikolite. Ngaleyo ndlela uti ulendlela yokuphilisa imuli yakhe kodwa uthi kakulula ukhala ikakhulu ngokutula kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu lokusilela kwazo uthi hayi Chinoy akulalutho emashop inamnete sibisalo oflower ochukela impuphu awuthi cha uyangena kubo TM ungene ngapha emasupermarkets awusoze ukuthole. That's the state of affairs in Chinoy, according to Gerald. He says the shortage of basic commodities is obtaining and getting worse, whereas we hear in other, in bigger cities and towns like Harare and Bulawayo, we are hearing that the shortages are easing, though prices remain high. Siqhubekele phambili ngohlelo isikhathi isesihambile mpela laphana. It's 28 minutes before the hour of 9. 28 before 3 o'clock emine enkulu lapha eMelika eWashington DC. Tiende remberi nechirongwa timbo tora tereri mkoma ino senta. Magadi mkoma ino?
Nofara, magadi enyu budi.
Ayu wati, nofara, kana mchifara o. Magadi bada murigubi?
Kuno kundriku East London, Tanzania, South Africa.
Na, ku East London, ku South Africa?
Yes.
Mm-hmm. Maizwa nyayari mugango. Moro kurara mose ku South Africa.
Ha? Irinani? Irinani, atishori mwari. Kukuti kuno ku wazinji tingori ma truck driver. Saka tukuna uti ndo zimende zuri nani. Mbo zama zamo. Nyango sipota chioma zazo simbo yungo mungo zia kuna mbuti kwa mazinofobia tumbo piti roma tai asi ukeni mungo chungwe ndi rambiri toro netari sire kudogra kumusha pati tunusakangu oma tu joke kwa ju apana kutangira kana magipo mungo wa mbutari sira mkusina patori kwa turu nani watu jahira ziko isusuti joke resofa ashombo itotongo singa tiri kunoko kusikozwa zvachinja toroni tasiri kuti zvino zvachinja nange zvazvo zvisiri kuratidzira asi tinongoimba kuti zvino zvachinja.
Mhm. Saka muchi kudriva magonyeti kwamuri kuita uko muri kuita lokali ku South Africa ikoko kana kuti munombobuda muchienda ku Zimbabwe, Tanzania? Kune dzimwe nyika zvakadaro da.
Ya, ini zvangu ndinoita local. Africa since yakakura zvayo. Tinovetorwa malong distance kuti from here up to Joburg is about 1000 k's. Nakwanisa kuenda kuna Mpumalanga, uchingotendera all over South Africa. But tine vamwe vedu vanobuda vachienda kuZambia nevari kuenda kuDRC. But ini hangu hasina ndambobuda hangu cross border, kurwa local.
Mhm. Saka pay amuri kuwana ipapo munogona kurarama naye uyezve kuchengeta muri.
Ya, tikumanager. Tikumanager kuchengeta muri. Nekusevha kusopa side yekurongo. Nekuti kushanda kwatirikuita kuno kwazire kuti tave kuno kuno chikorongo kumusha kutovakawo soma developments. Kuitira kuti patinozoendako kana kuti vana vazoona kuti kutangira. Sekuti kunoko hatingati tobva tagara nemhuri yese kuno kunenge itodzori kumusha. Saka techitorongo futi kumusha vaishanda kuno.
Mhm, aiwa, tino tena nekupinda muchirongwa mukoma Innocent, murambe makashinga.
Tinotenda baba, maita basa.
Mhm, yakhuluma ke lapho Innocent usichayele ucingo ese East London eMzansi, uthi yena ungumchayeli wamagonyeti, uchayela nje local eSouth Africa. Ngokunjalo uthi uyenelisa ke ukuthola imali yokugcina imuli yakhe. Pa Facebook timbo pinda mudande mtande tione kuti va tereri vari kuti chipa na baba tadiwa cheure. Azina baba tadiwa tiri kutambura chokwadi ichiripo ndechekuti dai tambochinja utungamiri timboona kuti imwe party ichatadza ichatadza kugadzira zvinhu yere ngo baba tadiwa lo kuti hai abasakhulayo abantu weZimbabwe bayahlupheka kakhulu ngakuya ke kuguqulwe uhulumende kubonakala ukuthi kungangena elinye ibandla elingayisilo zanu PF lizawehluleka ukulungisisa umnotho welizwe na. Kodwa okukhona baba tadiwa chiripo ndechekuti tiri kubva kamusarudzo yakahwina zanu PF sandaphuma ekhethweni yanqoba izanu PF yangkhona. Whether yanqoba ngokuqondileyo kumbe kwadlelezelwa asikwazi kodwa ukhetho lusanda kwenziwa vayivisela abantu izanu PF embusweni. Timbotora mtereri vagumbo makadi mkoma wangu.
Tiripo makadi nivo.
Aiwa tinofara hedu matibata muri kupi?
Ini ndiri kunonzi kumberengwa.
Kwamira sei kumberengwa uko?
Kuzvinhuwa zvina kunyatso kumira zvakanaka kunyika hazvina kugara zvamira zvakanaka kana
chii chanetsa
but, but maprize zvinhu maprize zvinhu mumashops zvirimo but maprize acho ndiwo anorwadza.
Mm-hmm.
Vanhu vakwidza vanhu vakakwidza kwidza mutengo asi oflate hazvo tingangoti maybe 3-4 days izvikapfuura izvi mitengo yanga ichiratidza kuti yadzika yadzika plus zvinhu zviri kuwanikwa chero asi kuri kunzi munhu awane pacooking oil unonzi utore 2 pamunhu cooking oil iko zvino yakuita $6 yanga yakuita $10 but yapa 6
cooking oil 2 liters
tiri kutaura muzvishavani yapa $6. Challenge inondibata bata inondiyandiita sokuti yanditibatei ndeye fuel. Baba tinorarama tine zvigayo zviri kumaruzevha. Zvigayo zviri kumaruzevha zviya zvinoda nhiri zvinoda diesel. Manje kana kunzi mota inofanira kusvika yomira yofila diesel, chigayo ndoisawo mota here ndonofilidza diesel pafilling station. Tine matractors munoziva kurarama kunoita vanhu vari kumba kuya. Tine mataraktita, taraktita haungaitori ukaenda nayo kutaoni. Matractors anotibatsira kutakura zvitina mamwe mabasa ese ekumba aya. Pane mota dzimwe dziri off road dzinotikwanisa dzisati dziri dzinogara dzichitibatsira kutakura chibago kuendesa kuJMB kwamataka kuya. Mota iyi kuti idrive upinde nayo zilori mazilori akaraya uri drive upinde naro mutaundi kuti hapapindiki hapafambiki. Saka ipapo ipapo ndo panoti remei because tiri kuti isu handiti ndanzwa nichitaura muchiti hanzi majeriken anonzi haachatenge gine madhiramu pamafilling station.
Ndozvaari kutaura.
Saka ini chindikudzai kuti zvigayo zvese zvotombomira here kana kuti toita sei totakura chigayo chopinda mota choenda kunotsvaka fuel kutaura.
Hakatombomeki sense zvachose kamutemo kacho ikam.
Because iye so ndichikutaurira zvigayo kumisha kuya kuya zvakawanda vanhu vava nezvigayo kumisha ndo zvinotiraramisa ndo zvinotibetsera vanova tinovandisi ndiroda ini handidi ndoda kutaura chokwadi pandimire panapa handifaniri kutiza chokwadi chiripo ini ndiri ZANU-PF supporter yakakwana nderemba. But manje maningi mitemo iyi inoti inenge ichidzosera bato redu sure. Nevanhu vanotidzira vaya handiti munoona kuti zvinobva zvangofanana nokuti ndoda kuudza ino nyaya zvakafanana naminister for finances munoziva kuti kumashure kwese uku zvinhu zvazvichiendeka pakangonyarariwa but paangoitiwa announcement yemapesendeji yokupa kuti USA ronzi romira roga USD hanengi bond romira roga zvinhu zvese zvakabva zvachinja marate emari ecurrency zvikabva zvadokukanganisika munyika. Saka ndoona sokuti ndina problem yatinayo ndeyekuti panongoimplementiwa mitemo angofunga kuisa mitemo yake anongoisa asina kutanga aconsulta then zvobva zvaomera munhu ari pasi anova ndiye anozoenda kunovhota zve handiti muona.
Asika mukoma Gumbo Matara kuti muri mutsigiro weZANU-PF. Ndimi kamuri panyanga munombotaura here navo vakuru venyu kuti haiwa muri kutitsika konzi zvakamitemo kamuri kuisa aka tumitemo twamuri kuisa utu hatumboshandi zvachose munombowanawo mukana here wekutaura nevakuru venyu.
Baba platform yandiendinayo nhingi handina platform yandiotiva nayo pandokwanisa kutaura ndiri ndipo pamuri ipapa apa munhu wandinokwanisa kuzonanavira kuti nditaure naye hapana padhuze pano nyaya inongovapo ndeyekuti havatangi vaita research kana kuconsulta kudzoka pasi kuvanhu kuya ndo dambudziko riripo panonguva necommunication breakdown because kana mitemo iyo yaisiwa iyoyo muno inodzoka kuzoonesera ini ndiri zasi zasi ndiri kupasi kuya kuya ndinenge akutsimbirirwa zvekuti apo ndiri sapoti yeZANU-PF maybe kudai ndevamwe veZANU-PF vari kuita sabotage hatizivi vamwe vari kugarirana because nyaya yakaitika chaapa ndeyekuti vakambomanyisana pachavo saka vanoziva kuti vobaya papi kuti zvinhu zvishati isusu tei tingotevera tiri kumashure hatina zvatinoziva.
Haiwa rambai makashinga vagumbo tinotenda nekupinda muchirongwa.
Manje handinoona ini maakutondinemeravo kuti ndirambe ndakashinga asi chokwadi chiripo ndichocho kuti ini ndiri sapota yeZANU-PF. Tinotenda hedu ndizvo chaizvo but yei nyaya yemanhingi yemajerikeni ndoona sokuti ingangoomesera munhu wese because handifungi kuti vanhu vangazvitambira zvakanaka.
Pakaipa tinotenda mukoma Gumbo mudzoke zvakare svondo rinouya.
Tinotenda haiwa maite henyu.
Yateta lapo ubaba uGumbo uti hai ungumsekeli webandla leZANU-PF kodwa yonke le nyakanyaka enzakalayo ukubhidlika komnotho ukudula kwezinto namhlanje babethule umthetho okuthiwa bathi abantu abasavunyelwa ukuthenga amafutha ezimota ngezigubhu. Uyakusola kakhulu lokho ubaba uGumbo ozikhulumele wathi ungumsekeli weZANU-PF uthi eminye imithetho ethulwa nguhulumende akakwazi ukuthi ungaba kulokudonselana okukhona yini kuhulumende owuthi omunye lomunye okugovernment uletha imithetho yakhe mhlawumbe ngenjongo ezithiyeneyo abanye baya befuna ukwakha abanye befuna ukudiliza ngamazwike kagumbo umsekeli wezanu PF osichayele ese mberengwa timbo endra mberi nechirongwa chedu kora tutena iza the time sesalo imzuzo elishumi lanhlanu sitate umlaleli uJabu kunjani mlaleli alo mkoma Jabu muribo
mkoma Tunga kuti seiko pari seiko pa United States
kuno kuri bo mkoma we mkoma wangu tingatsikira imimi ikoko
kuno kwakanaka tiri kuno ku South Africa taroyera kuno wakomana takabhuki tasunga sunga mabhegi tichiti kata pinda wakomana manje mbudzi dzakabiwa zvino nyaya iri kuitika tiri kuiona zvine zvitaa takatarisira kuti ndozvazvichaita kana kuri kuti vakomana ava vanenge varambira pakutonga nenharo zvavari kuita vasina kuhwina saka nzira yedu yakananga ku-2008 ndokuyananga iko zvino handioni paine chinhu chinochinja ba plus muri kuona mitemo iri kungoiswa iyi makambozoonepi imimi kuti nyika isave fuero zvinonzi izvoni musatengere mumadhiramu does not make sense hazvishandi pazvo zviri kuitika kumusha uku
saka kusouth africa ikoko mukoma Jabu ari kubatika here mabasa
mabasa totongoita mabasa emaoko eduka nekuti kumafemu vanhu vawandisa muno South Africa inyika yakatakura marainbow nation ka kubva Africa yese kuburikidzawo nevanobvawo kunze kwenyika chaiko vanouya vachishandawo kuno saka mabasa anenge ari kuita mashoma saka vazhinji vedu vanobva kumusha tinongoita zvemaoko izvizvi mabasa etinongoita emaoko edu asi aiwa tikudya tichiguta aiwa hatisi kumborara nenzara ba hatisi tinoda kutenda mwari
aiwa tinozvikudza izvozvo kuchengeta mhuri ndo musimboti weupenyu
ya taura henyu hatiri kuti izvoni dai vakuru vavanga vaonawo kuti no zvetaifunga kuti zvichaita zvaramba ndinoona chinhu chakonfusa vanhu hama dzedu kumusha uko kana kuti vabereki vedu kumamisha kuya kuya inyaya yekuti ka vamukoma mugabe vavanga vasingachanzwana nenyika dzekunze saka kuuya kwakazoita garwe manje richiswera riri mundege richiti raenda uko radzoka raenda uko radzoka vanhu vakabva vatofunga kuti hazvo zvatochinja munhu idya muvhotera uyu varongo vabvuma kudzoka munyika ende plus imwe nyaya tiri kuona hangu nyaya iri kuitika yekuti izvoni iwo vana purezidendi vanoti izvoni isusu tichakwereta dzimari nyika yedu iyaya haisoda kukweretwa mari ba iri kuda kuti idaidzwa mainvestors avhure maindastry kana kuti kutanga mamwe maindastry kwete kukwereta mari nekuti mari yati kana ichinge yakweretwa iri kudyiwa navanhu vairi navanhu vashoma hazvisi kubudirira plus mari iyi haichagoni nyika iyi haichagoni kumutswa nemari yekukwereta asi kuti imutswa maindastry pomutswa mabasa pamwe inogona kusimukira kwete zvazviri baizvi
saka toita sei mukoma Jabu mwanakomana akavimbisa kudira nyika shuga asi zvakaramba
ivo vapo inini maonero angu ndeyekuti chekuita chaicho chinotinetsei pakuti muri kuona tikati katipinde mustreet tiri kurayiwa nepfuti tiri kubayiwa iko zvino izvi takanga tichiona mavhidhios nokuti ka2007 takaiteerera every day nemumawhatsapp ndetetire takatarisa zvinobva kumusha kwedu chii kuitika ikoko vane zct uwayawaya vakasungwa vari paofisi vasina kudemonstrata vasati vademonstrata vachitori muchii maofisi inaisanamboona mutemo wakadaro basini tiri munyika dzawa munyika dzavatorwa kana kumbonzwawo zvinoitikawo kune dzimwe nyika kuti munhu anosungwa asati apara mhosva udzvanyiriri huri kutonyanya kutokura munyika medu saka mai izvezvo vanhu vari kuzama kuti izvoni zviregedze kuoneka tifunga kusaidi kwavo vanenge vachiti izvoni tikasunga vanhu vasati vademonstrata mumastreets zvinonzi vanhu vakagarika havasingazivi kuti izvari kutoita izvezvo zvekurambidzana kuti vaite vaexcise mumarodhi ka zvinototi zvioneke kuti no vanhu vari kudzvinyirwa nekuti katiri katarisa paya paya vanhu munhu asungwa haana kodzero yekurohwa
Aso wanda asi wanumaya waita chipina murozi miyamu ya wakangu wachiru wanuma batastiki. Wakangu wanyangaza, chicho wangu wanyangaza. Saka nyika hedi, hei, apaka oma. So ndiriku wanda zukuiti zoni, munuweza na chita daya wano, chienda kusaiti zimwechete. Pachana hizuwa MBC, nukuti ilikuti zoni iyo. Wacha pa wano zuwaru kuti kwa pide murozi. Munuweza, kwa kwa mtari blawa ya gweru kwenda kwenye, sababu zimabu yezu uhoru. Wanawareke zekuti wa mga wa eno mwajitaro wa ruku Zimbabwe tozo kato njigedu ya pameo kuna ubudi pa troko na ubudi za tikadaro wanaiswa kabuda mu Zimba kweta zekuti wa mwano salamu wa mwachibuda
aywa tinotenda nekupinda mchirongo wa mkoma javu
natenda mkoma toka natenda taku kudaya wakoma na kuti muwe takachita sara kuti tika wina mchawu ya omji tefe nyuramburi mkuno kumusha manje hei zakona ngakabra po achidatsira paimuri iko kuna kuti mukaya zvakadai so hatizotombodzwi chiro saka muri kutotibatsira kuti kutonzwawo pane mi kuti zvakamira sei kumucha saka rambai makadaro rambai makadaro musadzwe kumasure pachimbo rambai muri iyo kusvika nyika yanaka muchiti pamaso kuti kuti mukauya tibva tatofanana pa tinozonzwa kuno
hanzi kwa pakarasika akata
iya pakarasika Asimundu weza akota iyo wato wezano wata kana paino wakangu wachisaputa zantevu waku zona kute no takara sika peku votera iko zonezo waku zona nikuti ahadi zoezo waifungi zaudi vishaita zwa ziri apana mna hezi fungi zaba nyanyanyo kwa nwezano afie nisu kwa FGC taizu wala kute haewa hawa kuru hawa wana kwa hano indaba hawa zonezo waku fanana akaba naka pide yako zonezo apana kwa nida kwa yungu fanana.
Ngayi wati no tenda mkoma javu. Muzo kembu chirongwa sondori no uya.
Na tenda mkoma ntunga na tenda.
Thank you so much. Javu there calling us from South Africa. Ya kala njenga vantu abanengi. Usola iga kuliba andilibusa yo uhulumende ujavu. Uti abantu babe cabanga ukuthi umongameli njengoba umgabe sebemshayile bamfake eceleni isokungene ubaba umnangakwa uthi jabo abantu babe cabanga ukuthi hayi into seziyolunga manje kodwa cha akunjalo umumo wezenoto uqhubeka umuvi kodwa uyakhuluma ujabo uthi hayi emzansi ba yaziphilisa mpela uyaphandela imuli yakhe timbo torazwe kare mumwe mtereri mkomata wanda makadi yenyu mkomango
ya ndi mkoma jonga
ndi ngomo jonga mkomango
alright angomo hei, wangomo zaka wakana muno mwatiku mwantu tafuka zinzuruto mera wani mwana waifungu watu pamwe urumende ya icha wacha ango sarenda omasi bako sira wacha nisa nekuti hei zinzuruto mera wani mkatime nika mwana awasu chato na zinzuruto kuzimbabu zamurko nakana kuzimbabu wa zinzuruto ma zinzawusha ika zinzawita ase zuti wana wazo wetu tafuka abapapu zao bisa kamu gabe pamwe nayo vacho vabuda kungodzosera masimba ku MDC noti hayo zvanzia chai haicha kwaicha kwansa kuenda kana kuti vanhu vavo vasingadi kubvuma chokwa chingoripo ndechekuti vakutodzosera vanhu 2018 nechafura 2008 kwazva kuenda kudhaira tongozvitaura kuti ava vanacho vanokwanisa kutomboita kunzoita kuti vari kutongoba kutobira nyika chaicha ndozvo zvangotsara kuita zviri kuitika mene mukuzvionawo seni komau
ndingabvunza imimi mukomango inini handibvumizi kutaura pfungwa dzangu pano apa
ya noti pfungwa dzangu ndozvandikutoonawo kutoti ava vakana vatofirawo vachamisa vataura kuti marection takabirira vasiyavo vaona ine nzira yekufira vachamisa chigaro nekuti ivo chaivo chaivo nyika vaikwatsoisumudza vaita vatreti panyaya yenyika noti ikonomi ndo yakuramba iri kutonyasa kuramba chaiko chaiko zvinhu zvinoda vachamisa ndotarisa zvinhu zvakutoshaika mashopu zvinhu zvakudini munyika muna mari mabhondi nota vakatesa vanhu ndekutotorera vanhu mari nokuti haungamboti wopuwa pepa ukatumira marubha musouth africa ari marhanzi vasvika vanhu vaya vanopuwa mabhondi mari isingatengi iwatumira mari chaichiro vakupuwa mapepa
saka mkoma tawanda kusouth africa kwamuri ikoko mabasa ari kubatika here muri kushanda
ya ndiri kushanda hangu but pane vamwe vandoona vasingatoshandiwo vanongoaitomira mumarobhoti masoisa zvati zvinhu zvakatooma
Saka muri kugona kuraramisa mhuri yenyu kuZimbabwe.
Ya ndikwanisa kuraramisa hangu mhuri yangu.
Aiwa, tinotenda. Zvakanaka zvakadaro mukoma, rambai muchichengeta mhuri.
Ya, but toda kuichengeta tiri kunyika yedu yechibaro kutarika berekerwa muno munyika yevatorwa vakada kungotidzinga nguva anytime vanokwanisa kutidzinga saka taikumbura kuti vakuenyika kana vachizvinzwa vanamunangagwa vasiyavasira masimba vanhu vanokwanisa kutungamira nyika kuti ione kudzokera kumusha mhuri dzedu dzichakurira muno munoti malanguage avanodzidza muno maasiro yedu tofanira kudzidza ranguage yedu yekumusha kwedu kuzimbabwe kwechishona iyo echindevere zvatikakura nazvo nekuti vana vedu havazikwanisi kunodzidza chishona nodzidza chizuru munomu kana mamwe malanguage ari munomu nekuti zvinotozviviringa vana vedu remangwana revana vedu.
Aiwa, tinotenda mukoma Tawanda nekupinda muchirongwa. Mudzoke zvakare svondo rinouya.
Tinotenda maita basa.
Ngutawanda ke lola useSouth Africa kuti hayi iyena uyaphanda uyasebenza ngakho uyenelisa ukuthumela imali ekhaya agcine imuli yakhe kodwa uthi hayi ekhaya kusekhaya ufuna ukubuyela kodwa ngomumo okhona akakhoni ukuphindela ekhaya. 4 minutes before the top of the hour as we wind down as we wrap up our show. The topic tonight is we are hearing from you, the young people of Zimbabwe, on how you are faring in the face of the ongoing economic challenges. Timbo tora mtereri wa effort, ndofunga wa effort wacha mtereri wedu wekupedzisira. Uzaba ngumlaleli wethu wokugcina ke umnumzana effort va effort ndinomugamuchirai muchirongwa.
Yebo makadiva.
Aiwa tinofara kana muchifarawo.
Tinofara zvikuru. Ndirimo South Africa imomo tiri kungotatarikawo sevamwe.
Ari kubatika mabasa.
Taurekinsi.
Ndati graft riri kubatika here.
Mabasa anongobatika zvisevanhu vari kutambura tinenge tisina zvokuita nokuti kana wabva kumusha uchi wazotsvaga mari hauchatsvaga kuti basa iri mberiti randakuita saka vazhinji tiringoita zvokungozvibatsira kungobata-bata mabasa emaoko tirimo muSouth Africa but kumusha home is the best I think you know but situation iri kumusha parizvino haina kumira mushe.
Saka toita sei?
The only step we can take in that Zimbabwe situation is that we have to demonstrate a massive demonstration, but only, it is directed by MDC. Since MDC, you know, everyone knows that MDC is in a support of Akawandi from Zimbabwe. So let's see.
Mgoma effort kana MDC ine vatsigiri vakawandisa sei isina kuhwina sarudzo.
MDC alliance yakahwina sarudzo zviri pachena but pakaita vakabira zvinozivikanwa kuti yakabirwa sarudzo nezeki ikanobirirwazve kukoti so yasaying that MDC alliance ndiyo yoga inokwanisa kusumudza ikonomi yezimbabwe so far so ava takangomirira kuti vabvume kuti ai takabira sarudzo thenipopinda varidzi vatakavhotera.
Thank you there mukoma effort nguva ndidzo dzatyana but thank you so much for joining us tonight.
Thank you, Tinotenda.
Siyabonga, Tinotenda. Zimbabwe, this is our show. We'd like to thank our listeners so very much for sharing your experiences in the face of the ongoing economic challenges. Let's make another date next week, same day, same time. Same radio station. I'm Tungamilinkomo. Good night, Zimbabwe.